Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu uchaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata.
Amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi.
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maaliens vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure.
Mutemo wakajekesesesa, mutemo webumbiro remutemo muconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mubva kure ndeupi asisiri mubva kure ndeupi. Ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhak. Mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure, vanhu vemuno muZimbabwe. Vanofanirwa kungobatwa sekubabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muZimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muZimbabwe.
Saka vane kodzero dzekuvhota.
Mutemo watiri kuteedzera vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mameta ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu uchaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota, chitupa changu ichi. Isu tinogamuchira zvese izvozvo. Kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri, ndinoda kukumbira ruregerero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisisa kuti zvinorevei. Chitupa chese cherata, cheplastic nechebepa tinogamuchira.
Tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro. Vamwari kuti ZEKI inenge isiri kunyatsotaura nyaya totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panhepfenyuro, zviri kufamba sei?
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei, tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadainzirwa. Kana isati yadainzirwa, kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia, ndiro iro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadainzirwa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanga vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato re National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvino munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose. Amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato rezanu PF musarudzo dzegore rinouya akabatana. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.
Upfumi hwenyika kuti hutange kushanda zvakanaka kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese. Murunyararo mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe. Amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika. Amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo vezve security forces. Amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba. Havafanire kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi mangwana vopidiguka voita icho, mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo, kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo. Vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika, National Constitution, iri kutevedzwa nemazvo. Vari kukudzawo zvakare upenyu, vanotya Mwari, zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha, ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga, rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese. Nyangwe ivowo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete. Amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka and inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe.
Asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutedzeri wemutungamiri wenyika, chii chinenge chachinja?
Regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa, shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei, ngatishandidzenei zvakanaka. Nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo, kunana Zambia Mkushi, kunana Freedom Camp, vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngati vambe mabato anopikisa hurumende. Asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo. Handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu. Amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi. Nguva yatashanda yemubatanidzwa, amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nemabasa nebato rakanga riri GNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe. Uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dziburuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakarezvo panobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo international organization yacho yakafanana neyaenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvangazvifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo vavanenge vachida. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5000 kilometers. Kana ikatozouya yava ne 5100 kana kuti 5010 kilometers inotozonzi kondemu kuti aya aona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe. Tanga tisingachiendi kuEurope. Yazvo zvavanenge vachiti mugare muchita ichi neichi neichi pandege dzenyu, ichi neichi neichi pandege dzenyu, plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko, tinoda kuti zvinge zvichishandiswa namakombiyuta. Twese takadaro itozvo zvedu zvazviri manyuwali, tanga tisingashandisi makombiyuta. Vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magadzii dzazvo zvenyu zvakafanana naizvozvo, ichi neichi. Ndozvavakaita, ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vava kuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muiti. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadzirisa zvakasiyana siyana zvanga zvinhu zvinhu zviri 12 zvavaida kuti tiite patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndozvatiri kuita. Zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndozvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tachipiwa nguva yekuti paNovemba tisvike kurova taura kuti zvozvi tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti tatopedza. Toba kana tava kuapply license irikuenda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa. Zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana dati ndege dzedu dzifambe nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zvekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti hurongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvezvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiugara kumaruzevha vari ku kuwana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaita kuti patriarchy. Saka isu sesangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwawo kodzero dzakaenderana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafanira kuita izvi vakadzi hafanira kuita izvi sekuti muri kuona kuti pane nyaya dzekuti maruzevha nyaya dzekumaminda kana dzivanhu vanochida kuminda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tsika nemagariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zvinhu zvinenge zvichiitwa vanhukadzi like mazuva ari kunyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachino chidiki vasikana vadiki vari kuroorwa vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira maruzevha mugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti idzi dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipapa
ndinoshandira madistrict ekuchipinge maconstituents anoti Chipinge South, Chipinge East, Chipinge Musikavani constituents, Chipinge Central nechipinge West kanyanya kurerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekuborder kana kuti kwaya kusinganyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zvizhinji dzacho ndokumamwedzi kurudze pasi kune dzakazonyanya kwaya kusinganyokuonekwa migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo aizvi zvakapfuurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave iko zvino tochimboenda kuna marvelous muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikasa ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu rimire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndoo pane shuru dzedu idzozi
mungati imi zvimingamupinyi zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakatisimukirei saka tiri kuedza kungobuildawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatalks ecoalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership patafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoapproach tachiti iapproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositioni
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwezva vamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tiri momaprovinces 8 out of 10 ndoo matine mastructures asi tiri kuona kuti pane zvakawanda zvinotitaridza kuti tinyatsoita basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources nongoza nhau dzepolitics idzi unonge muchizvifanda sebato varimo vacho muchiisaka mari muchiita sei saka tinoona kuti panyaya yemaresources takasiyana nemamwe mapato saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa kuzvisisa nezvatinazvo.
Tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusoro-soro remuKenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uyezve vari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo. Zvii zvingadzidzwewo neZimbabwe panyaya iyoyi?
Tiri kufara tichiona zviri kuitika kuKenya. Ndamboteerera hangu vaRaila vachitaura vachiti ichi chidzidzo kune Africa yose. Ndikati dai Zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai, tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics, nyaya dzemaelections, kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina. Tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira inonyatsotigutsa, toti aiwa ngatidzokorore izvi. Ndaona maturity mumaKenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgment isina political motivation. Saka kwandiri zvinhu zvandika hope kuti tinozvikwanisawo muno muZimbabwe. Hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanosapota bato iri kana bato iri. Wonyatsongotarisa mafacts woona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina. Kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo. Ndo zvatangoonawo zvakanaka kuKenya izvozvo.
Tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya. Mugati mibato renyu rakagadzirira sei?
Isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Marceline Chikasha vebato reADP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi. Muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sivanda. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Sekuru Sivanda.
Makadiyo dzeri vatereri.
Aiwa, tinoimba vatereri vapenyu. Nhasi Sekuru Sivanda, tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita maMedical Aid Society. Imiwo sesangano reZinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu, makatambirawo sei kurudziro iyi?
Isu sesangano reZinata takaona zviri zvakanaka chose. Zvimwe zvinhu zvataiona kuti takadzvinyirirwa izvo zvizvi zvakataurwa ndozvi tender strike. Noti tese tiri varasa, saka ngatione kuti chikurutura kuti tiponese. Saka tine vatinoponesewo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina zvemedical aids. Danga titori mumatambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma 55,000. That is Zimbabwe yose. Kuti ukatarisa kuti member yega yega inenge ichitora kana kuti ine toshanda kana ne 50 pazuva vanhu kana kuti 20 to 50, pamwe up to 200. Ukavatarisa vanhu ivaurona vari vamedical aid, vamedical doctors, kasi vanogara vari kwatiri. Saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsawo maskimu nemedical aid skimu atinoito mashoko akatifadza stering sevarapi.
Chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here, uye chinhu chamamagarawo muinacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano?
Tanga tisati taanacho, saka takutoti sezvo tanzwa takabiki tambunosvitao tichitombovabvunza kuti kwekuezimenyika zviri kuwani, takutoona kuti regai tichitomutso zvedu.
Asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapwa?
Tingati zvinobatsira pakuti kana pane yuba ane medical aid tinoti tibitsire vanhu, tinoti mari iri kushupa kuti iko kunoku, kana tichitarisa kwaane mari dzavanoti iwo maplastic mari ndo atonyanya kuti iyo yavanoti keshi yayo haiwaniki. Saka kukanga kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaa nemedical aid, vazhinji vanotonedzeka vanenge vachida kuti vaende kuti hapa mundoda kuti tinonova kuti azvivona asivanda akabata medical aid, asivanda avatambire medical aid. Zvimwe zvinhu zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuti sei vanhu iva vasingapuwi vaitisuti, asi anorarama nemishonga iwii ichivanhu ndo yaanorarama nayo, yanhu ndo kwaanobetserwa. Noti zvata tinosanganisa mafaith ila, tosanganisa maprofesiti nawo iwa ndoya futi maibalisi ya anambuya nyamukuta vanenge vachida maservices acho vachimakutadza nekuti pamwe haana keshi.
Mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu?
Tinenge toda kuti ivo vatinzwewo ivovo varipo kare, hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatinzwewo kuti vatore kuti vanotigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo. Saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire, ndo chimwe chikumbiro chatinenge tichida kuti tikumbire kuti aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vedu vese vanoda rubatsiro kwati. Saka tirikutoumba mamwe ida tinoumba kasi nevaripo ivavo ngatishandei pamwe.
Mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu?
Uwandu hwevanhu tinawo hwakati kurei kana tichitarisa, nekuti mukadziona kuti dzimwe nguva kubva kuseni kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegrega wemwe wechivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvika kana kuma50. Ya, umwe anotodarika ipapo 200. Tinoona kuti tinototidarikei ava vechiremba mamedical doctors, asi vatinotoona kuti vari kutori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu. Tikatarisa maprofit aya anenge achitotaidzira kana ma70,000 nekuti vese ivo futi varapiwo maprofit aya.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda nemiwo futi.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tisati tavhara chirongwa chedu, tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan.
Love ya kwino fefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day noni sekesa, zuwa rangu uno jegesa. Nyangwe zviga nivengesa, ndiwe wacho noni pengesa.
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata. Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo vachigona kubatanidza vanhu vakawanda. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti eZimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Vateereri, ini ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe.
Ezindlela ngithi mina abantu bobulawayo ngakhetha ulutho lwabo. Ungazi ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesu unanzela amaphathi wonke akhangele kobulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyakeni edlulileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika lelo sesosibanga. Izo sokuthiwa hhayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadelisa phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela ukuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe. Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye lezanu PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe omnomzana Ambrose Sibindi, othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulume ngembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele khona bani. Abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni bale mbali esikhathi iyihistory enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani wabachedisa. Sizakhumbula ele-80s ngesikhathi segugura wundi sili abantu babe ngobuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawayo babambela kuzaphu. So kuthe sokuvuma ngo-2000 labana kuvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokuthi uluzwa kwabantu lokubotshwa kwabantu kodwa sanandlela abantu bawabulawa babambe ngezindlela ngithini ngithi mina abantu bawabulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umani bakhe bengakhetha ulutho lwalo ungazi ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kobulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni and ngaso kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxokozela lokwethuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokusitshawalani. Abantu bakhona abathinti bayaqina bebambele khonapho kuyikho libona amabandla enje ephithizela. Njalo singabaleli iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhrimoji labantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kulama iziqemqemu zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingase kulama-activist amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe i-advantage yokunje kulama-activist singabamba bona aba bantu kuzabaluli nasikhulumeni ngokhetho luka-2018 abantu senelisukubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengaze bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyabe isazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani kukhanya kuphithizela kobulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi bandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyaka ozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa buyi kakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisana e-opposition nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle. Ngikhuluma nge-MDCT, ngikhuluma nge-PDP, nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bone emabandleni abo balungisa into babambana. Ngibona kobulawayo mina kungavukela ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-PDP, lahlanganisa abantu be-MDCT, lahlanganisa abantu bezaphu, lahlanganisa abantu abakumjuru. Ngoba kukhanya ngathi abantu bangapha sebefuna ukubambana, bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yimanje siyizwa nxa ugoda ebantwini la, bathi sebesetshenzise kakhulu. So labo sebefisa ukuthi bake bazibambele izinto zabo, badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo. Engxenye kungese indaba leyokubandlulula ekuthiwa yi-marginalization yokuvuswa kwamakhampani kubonakala. So ngiwama umbono omncane nxa la mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokungokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo le-bonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo, lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo le-bonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka, siyakhathazeka kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umgijimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungala kukhulumisana okukahle, okuqondileyo, njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena, kodwa ke thina ema-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anika ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle, akuna sivumelwano, kodwa ikwakutshoyo ke employer ukuthi uzabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyakeni edlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti sathi siyafika kuleso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeyitha phambili. So udubo olukhulu nje, kodwa kuyajenisela ukuthi hhayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozoliyithola ibonus?
Akukhabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola. Ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector. Because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba, ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba, amakhampani angavali.
Alo-ke ngumnumzana Jafet Moyo, onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumavili amabili azayo. leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sisi reach out to amaZimbabwe namaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under MDC alliance. Sisi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York. And lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase South Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi laye uyabe khona eNew York and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya le ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu nabodadewethu abase South Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu ilizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokuthundezela and umbuso ole corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also nokuthi ngabantu abathengwayo ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirts ezimali ukuthi bakhankase akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abadoje estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe ulesupport from abantu balapha e-America.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwelemelika ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwelemelika eVirginia.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketa village njalo ngixoxa losobhuku walesi sigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela uhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngingusobhuku mphinde ngikhokhele i-association yokuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots kodwa sincedisana nohulumende ngoba kuwonalo umnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association ne-Ministry of Culture e-district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukamini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona okukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds ihlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo osobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezinipha lenkokheli zamachurchi nengatha zikahulumende uDA namapholisa sizibonisana ngokuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza ichance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engawohulumende esiphile sizayiphatha njani ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifuna ukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Ngisakhula lapho engikhulele khona kithi leko madlambuzi bezigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisazinengi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo.
Izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele iwosana. So siye saya koBulawayo sayacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi sisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho kukulungisisa lokhu ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona sibona kuyizikhonkwane khonokuyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi ngokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusiya koBulawayo kusehla kusiyenjelele iwagwela iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka-7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko kodwa siswele bona bokusincedisa ukusitha njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana le sangoma kuyini?
Ihosana ikudepartment yokucela izulu. Isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lo wenyanga.
Yena usuke kusangomeni usuthwasa usiba inyanga.
Iwosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu ezakuphunywa lidlozi. Kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba inyanga kodwa-ke uphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo. Nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela, imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu. Nxa abantu bengasahloniphi, imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani ihlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Ye mama sikulodaba lwenkosi lapha inyanga isifikile lapha okuthiwa kwena uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lina ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa kwena ikhona enye inkosi ekhethiwe?
URaphael Khumalo nguye singaye sibile silungiselela khona umkhosi mhlaka-24 kube yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuyo Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani?
Hayi asuzwisisi ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kaLobhengula ewabulawa ngulobhengula belo embulalela bona ubukhozi ukuthi uzambangisa. Yikho kutsho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alubana babe kubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi pho esibabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka-9 njengoba uRafael simfaka mhla ka-12 awusoke kusebenze lokho esikukhangeleyo okukhangeleyo ngumthwakazi ngokamhla ka-12 ka-Rafael kanti-ke laye khona lokho nxa bemfaka ukuthi hhayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lidlozi labo lonke nxa befaka umuntu ukuthi hhayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi luyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke hatsho ukuthi abe yinkosi inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka-12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani?
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi sile nkosi. Lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yi-fast track ngendlela abangakhangela ngayo. Kula malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto eziyimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu. Kwenzeka ukuthi kube umbuso opheleleyo ongasoze ube umbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingeni kwezombusazwe ngoba okwakhe i-kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake u-prime minister kumbe ufake u-president kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokhu?
Uhulumende lanxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-ethikhethile inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa-ke inkosi amaNdebele bayasebelayo ukuthi hhayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hhayi, kuyezwakala. Lingavalelisa uZulu?
Hhayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo isiyofanika lo ayisiyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana David Mhabhinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje-ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichasisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhula. Lokho esisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje, sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees, bathengelwa ama-uniform. This year tusalinde ama-donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku-group yethu. Ngakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistributa kuphela. Ikukhuluma labo one to one, siqondane labo, sibafundisa. Njalo abafana laba ayisibo abafana abancane, nabafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Lolulungelo Sibanda, Thulani Ncube, u-Antoni loThobani ngabantwana asebeke bayazama le msebenzi, babuyele basesikoleni ebhentshini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba la matitsha lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa, kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elitshaya emhlane, but ngiyakuthi uba isikolo bese sifuna waligunda, engafisi lokugunda i-grade lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu. Njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodate-a, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu kurongo kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vela bafuna ngangcono basuka ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha baza kuyanga,
besuka lapha sisazama njengamanje lokhu engigijima ngoba ukuthi bakede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4, baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizabenzela khona laba bantwana? Ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa, e-international, ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele, balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenza eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo, besicela kumadona, sicela kulapho kufanele benze ama-projects, income-generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulu olungelo labo-Thulani. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise, labo-teacher babo bayabancedisa kakhulu. Abantwana laba sebele-team yesokha, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besiseseku-Ward 4 eMzingwane, ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources, sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi kuphela, sigcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSAWIMA, unkosikazi Joyce Dube, esixoxelayo eseJohannesburg kwele-South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Ingoma kaMafikizolo isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athe nhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.